마 그린 메신 아사 참보로 업네셔널 스포츠체 점미참보 약아코샤 코고레 nemwedzi mishanu zvekuti vanofarira chikwata ichi vari kutarisira kuti chikwata chavo chichawedzera rimwe gwaro munhoroondo yakasimba iyi mangwana masikati nekudambura USM Auja. Makepekepe akaremerwa mumakundano eCup Champions League aya mushure mekurohwa 2-0 neZamalek zvekuti vanofarira kurova USM Auja kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano aya. Izvo mumwe muteveri wechikwata ichi vajokonaya masona vanoti zvinoitika vachitarisa maziviro anoita chikwata chavo nhandare yeNational Sports Stadium.
Ah, tinowina izvi tiri pamusha pedu ende paNational Sports Stadium so far hapasati pambo tine a clean sheet hatisi kudyiwa paNational Sports Stadium patakapedzisira takawina 4-0. And I expecting to participate with Tambani team ready kwa Algeria. I team dzisingatichisa dzatinodya. Sati kutarisira kuti sisi tinowina pa Caps.
Mumwe mutsigiri wemakepekepe vatadmand gore dema vanotsema onero avo ma green machine ari kutora ma points ese matatu vachiti ivo mutambi Dominic Chungwa achakanda mambure. Vagore dema vanoti Caps United inofarira kudzokorora matambiro avakaita neZamalek votarisa pane mambure kuti vakunde USM Auja.
Ava kuona kwa Caps United ndinoona kuhwira semafambiro akaita vakomana vekunhingiri vekuEgypt ka vakanzofamba mafambiro avakaita vekwasa goes aka Caps inohwina pafeya.
Vamwe vatambi veCaps United vachange vachitarisirwa kukanda zvibodzwa ndetafadzwa Rusike, Phineas Bamusi, Abbas Amidu, Joel Ngozo na Ronald Pfumbidzai. Kuti Caps United iwane mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya, makepekepe anofarira kukunda mumitambo yavo yese pamusha zvine mutsindo kusanganisa wavari kutamba neUSM Auja. Mutevedzeri wemurayiridzi wemagreen machine vafunga itostawo kwashi vari kukumbira vatsigiri venhabvu vese kwete vechikwata chavo chete kuti vauye neuwandu hwavo kuzokuzirira chikwata ichi kuti chiwedzere mwando.
NdezveZimbabwe izvi zvemunhu wani even veDynamos nguva yatiri ndeyekudana tinongokumbira kuti vatisimudzirewo kuti timu ndeyavo iri kuzvipresenta Zimbabwe.
Mutsigiri weDynamos vaAndrew Rhodes vari kukurudzira vamwe vavo kuti vave muNational Sports Stadium kuzoshevedzera kuti kepe kepe bora.
Ndiri kukurudzira kuti vanhu tiinde nouwandu hwedu kuground tinosapota timu yedu, timu yemunyika medu.
Asi makepe kepe angangoodza mwoyo vamwe vatsigiri venhabvu mushure mekukwidza mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva iyo veruzhinji vakaomerwa munyaya dzemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.